DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 22 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevana vanofa neCOVID-19 muZimbabwe, uye vamwe zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevapfumbamwe 2689 vanobatwa nechirwere ichi. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti rine zvunhu zvose zvarakanga richida kupa kuvagari vepamusha unochengeterwa Harawa, uye richavapa zvipo zvekisimisi izvi. Nhasi Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekubatana kana kuti Unity Day. Mhando yeCOVID-19 yeOmicron yanetsa muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine mazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe 2689 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana masere ane gumi nevapfumbamwe 4819. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevasere 197,768. Kusvika pakupera kwazuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vape mamiriyoni mana ane zviuru makumi matanhatu nezvipfumbamwe nemakumi maviri nevatanhatu 4,069,026. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi masere nezviviri zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nemumwe 3,082,651. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti rine zvunhu zvose zvarakanga richida kupa kuvagari vepamusha unochengeterwa Harawa kuHighfields. Nemusi wemuvhuro, mapurisa emuHarare akange akapakata zvombo akavhiringidza urongwa hwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa hwekupa chikafu kune vakwegura nevakaremara. Urongwa uhu wakange huchiitirwa paZimbabwe Grounds kuHighfield. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vakwegura ava vachapiwa zvipo zvavo zvekisimisi izvi vachiti nguva ino haisi yekutukana nekurwisana asi yekuti vanhu vabatane vachifara nekuchengetana. Muzvare Mahere vati bato reZANU-PF rinotya kuona mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari mukati mevanhu, vachiti izvi hazvifaniri kukonesa mabasa ekubatsira vakwegura vedu.
se MDC Alliance hatisi kufara uye tukukatyamadzwa nezvakaitwa nemapurisa eRiot ku Highfields ku Zimbabwe Hall. Vanhu vangu vakaungana vakamirira President Chamisa. Kwangu kune President Chamisa sezvavanoita makore ese vanguvaunganidza vanhu vemunharaunda muHarare kuti vavape maChristmas gifts, zvipo zvavo zveChristmas nemahamper, chikafu.
Makanga muchisungirwa kudza mapurisa here pamusoro pechirongwa ichi?
Zvese zvangu zvakarongwa zvakaitwa pamutemo. Mapurisa angaudzwa in advance, asi tinoshamiswa isusu kuti mapurisa akazouya achidzingirira vanhu pavangu vakaungana ipapo.
Saka seMDC Alliance munoti nezvakaitwa izvi?
Isusu seMDC Alliance tinotaura isusu kuti ZANU PF iri kutya President Nelson Chamisa, iri kutya kuti President Nelson Chamisa vachasangana nevanhu kana vakasangana nevanhu vanhu vanozovafarira, and uye zvichazoratidzika kuti support yavo yakakura.
Advocate Mayere, munoti kumapurisa kana kuhurumende pamusoro pezvavakaita?
Chatinokumbira isusu kuti aiwa nguva ino yeChristmas inguva yekuti vanhu vafare. Ranga riri gore rakaoma chose. Saka vanhu kana vachipiwa mukana wekuti vawane chikafu ngavatenderwe nehurumende. Haisi mhosva kana kuti hachisichinje kuti mapurisa angaonekwa achikanganisa. Isusu chichemo chedu ndechekuti tirikuda nyika kuti ive nyika inotongwa murunyararo nemukugarisana zvakanaka. Zvakaitika hatisi kufara nazvo.
Saka zvipo zveChristmas zvamakanga muchida kupa vanhu ava zviri kupi? Muchaita sei nazvo?
MaChristmas gift hampers nechikafu chatangitaunganidza chakakwanisa kuchengetedzwa. Tichazoita urongwa hwekuti tizokwanisa kupa vacho vatangitichida kupa. Hatikanganiswe kuti kubatsira vanhu nemaitiro ezanu PF. Tichawana maitiro atichaita kuti vanhu ivavo vawane chikafu chavo nezvipo zvavo zveChristmas.
Avo vange vari mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadavirwi. Nhasi Zimbabwe iri kucherechedza zuva reUnity Day. Zuva iri rakatarwa sezororo zvichitevera chibvumirano chakaitwa pakati pemapato ezanu PF nezapu. Apo nyika ichicherechedza zuva iri nhasi, nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyaya dzokupodzwa kwemaronda akakonzereswa nezvakaitika panguva yegukura hundi. VaJoy Mabenge vanoti vaimbova vatungamiri venyika muchakabvu vaRobert Mugabe vakanyorerana chibvumirano cherunyararo namuchakabvu vaJoshua Nkomo, asi vaviri ava vakasiya vasati vagadzirisa matambudziko ange achikatarisana nenyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7.
Unity Day zuva rekuyananiswa nekubatanidzwa rakakosha, asi dambudziko raapo raarekuti zuva iri rakaiswa muna 1987. Iko zvino taamuna 2021. Mukaverenga imi munoona kuti pakwana makore anokwana iwo 33. Vacho vakatosainirana chibvumirano ichochi, vazhinji vacho kana kuti vese vave marinda vave pasi vakashaika vakatisiya. Asi zvakasainirwa chibvumirano ichochi, kunyanya kuurayiwa kwanga kwaitwa vanhu nehondo yegukura hundi kana kuti gukura hundi yakaitwa iyoyo yakauraya vanhu vakawanda chose kunyanya kumatebeleland, kusanganisirana nekunana Midlands nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza. Nyaya iyoyo, maronda iyayo haasati apodzwa. Saka nyaya yatokosha pari zvino ingatove nyaya yekutoti pese panoitwa nyaya yekunzi paitwa zuva rekuyananiswa, zuva rekubatanidzwa Unity Day musi wa 22 December wega wega gore rega rega, mubvunzo mukuru ungatovepo ungave wekuti tave pati nenyaya yekuyananisa uyezve kupodza maronda kune avo vanogona kunge vachiri kunzwa sekuti nyaya iyi haisati yapera vakawanda chose vachine maronda vakawanda chose vachine kudzimbikana.
Munoona sei zviri kuitika kune vemapato anopikisa pavanenge vari kuda kuita zvirongwa sezvatakaona zvichiitika kuHighfields neZuro? Tozotarisawo zviri kuitikawo kune avo vari mubato riri kutonga reZANU PF, apo vari kuitawo zvirongwa zvakadai asi vachibvumidzwa.
Nyaya huru yaakutonetsa zvakare izizinya uye yanyaya yekuti iko munyika munenge muchinzimo muruda kupembererwa zuva reyananiso, muruda kupembererwa zuva rekuti vana veZimbabwe vange vachibatana vachishanda pamwe chete. Pari kuita dambudziko rekuti mapurisa anotongera fevha, mapurisa anotonga achitarisa kuti wabuda mbamani. Ingori nyaya yetsvimbo mugotsi kana ukangonzi uri webato rinopikisa. Zuro ndiZuro uno takaona zvitenderedzwa pamasocial media kunzi mapurisa akandoparadza musangano wainge wakakokerwa nebato rinopikisa kuti vabatsire vakwegura, kuti vabatsire Harahwa nechembere, kuti vabatsire vakweguru vedu nechikafu nezvimwe zvinhu zvakadaro izvozvo. Musangano iwo wakasvika ukaparadzwa zvine chisimba semaonero atakazviita. Asi vamwe vemusangano uri kutonga vanoita misangano iyoyo vachigovera chikafu ichocho pasina kana kumbonzi vanganzi vangaparadzwe musangano iyoyo. Saka izvozvo tikazvitora semucherechedzo semuenzaniso, tinotoona isu kuti Unity Day rangovawo zita, changovawo churu chakapinda nyoka. Zvandinotofunga ini zvava zvekuti dai nyika yachizotarisa kuti kubva patakabva paUnity Day paya muna 1987 takatozomboita hurumende yemubatanidzwa tikazoita National Peace and Reconciliation Commission, nyika yatofamba zvinhano zvakawanda kubva muna 1987. Kotadii kuti tati tambopodza, tapomodza, tavhara chikamu chakavhurwa 1987 ichocho kuitira kuti nyika igogona kuzoti izoisa rimwe zuva zvakare reyananiso?
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaJoe Mabhenge vachitaura naMavelas Muhlanganya huye weStudio 7 vari muHarare. Zvichakadero, nyanzvi munyaya dzekubatana uye vachishanda nesangano reTransitional Justice Working Group in Zimbabwe, Reverend Dr. Ray Motsi vanoti nyaya yekubatana kweZapu neZANU muhurumende haisisiri nyaya ine chekuita nemararamiro evanhu, uye zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kubva pakatanga ZANU PF kusarudza pachayo mutevedzeri womutungamiri wenyika wechipiri.
Nyaya yokubatana kweZANU PF neZapu muhurumende yedu yemuZimbabwe kana munyika yedu yemuZimbabwe handifunge kuti inyaya ichiine nezvokuita nemararamiro avanhu vemuZimbabwe kana munyaya dzezvematongerwo enyika, nekuda kwekuti ZANU PF yakatanga kusarudza Vice President wechipiri pache zvayo panze pokuti vati vanhu vechindevere veZapu vave ndo vanovapa munhu iyeye. Chechipiri ndechekuti chinzvimbo chairman weZANU PF chaitiri chinzvimbo chinge chakatengeterwa munhu wekuZapu, asi hazvichaitika izvozvo.
Sei izvi zvisati zvichaitika, Reverend Motsi?
Nokuda kwekuti vatungamiri vaED varipo havana kuda kutevedze chibvumirano chekubatana kwakange kwaita mapato iwayo mairi. Saka izvozvi pari nhasi chibvumirano ichochi chasara pamapepa akanyorwa, asi chibvumirano ichochi hachichateedzera tarisiro yekenge iripo kuvanhu vemuZimbabwe kana kuvanhu vechindevere vanove ndivo vekenge vakakanganiswa. Uyezve haina kumbogara yacherechedzawo kuti vanhu vechindevere vekenge vakakanganiswa vakanga vari mavictims, vekenge vari affected nenyaya yeguku raundi yacho, vaifanira kunge vachiwanawo rubatsiro, vachiwanawo zvinoita kuti vagamuchire nekuziva nekuona kuti zviro kwazvo gakava rekenge riripo rakagadziriswa kuzimi vanhu vakabatana pamwe chete. Naizvozvo tinongoziva kuti hakutongoziva kuti zvasarira kuzanu PF nekuda kwekuti chibvumirano ichocho chakaitawo zvakare kuti vanhu vezanu PF vava vanokwanisa kugarisika muzvinzvimbo zvavo nepanyaya yematongerwo enyika nekuda kwekuti hapasisina vanopikisa vezvenyika vanovakanganisa nokuti ZAPU ndo yaikwanisa kuzviita izvozvo zvoga nekuda kwekutengeriri bato raibva kuhondo renge rarwa pamwe chete naivo uyezve zvakaita kuti uhore huve hunonyanya muno muzimbabwe nekuda kwekuti ivo vakuru vacho ivava vemuzanu PF nyaya yekutonga kwavanoita vanototi chinhu chedu zvinoreva kuti isu vazimbabwens tiri vanhu vavo nyika ndeyavo uyezve upfumi hwese huri muzimbabwe ndehwavo naizvozvo unity hapasisina ndosaka muchiona kuti kana usiri wezanu PF kana usiri pedyo navo haudye uyezve haurarame
ko iko kubatana kuripo here nai Reverend Motsi vanhu vakabatana here
unity chaiyo chaiyo hapasisina vanhu vechindevere kuno kumatebereland kana kumidlands havazive unity havazive even independence chaiyo nokuda kwekuti ZAPU chaiyo pache zvayo mapropati aya akatorwa kudhara uyezve vanhu vezapu vakadzingwa muhurumende vakadzingwa musoja saka chachinhu chavo ivava vatongi vedu saka unity chaiyo chaiyo isisiwo zvedu tinongotarisa nemaziso hatiione tinogara kuno kumatibereland hatizvione zvese izvozvo
Reverend Dr. Ray Motsi vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri wezanu PF vatafadzwa mugwadi uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti umwe murume wemuHarare Chichao Namupasiri vaenda kudare reConstitutional Court vachimhangarira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro pekudoma kwavakaita vaPatrick Chinamasa semukuru naSachigaro weAir Zimbabwe achiti izvi hazvienderani nebumbiro remutemo. MuChronicle mune nyaya inoti vagari veBinga mudunhu reMatabeleland North nevamwe vagari vemuZambia vari kupinda nokubuda zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi izvo zvinotyirwa kuti zviri kuparadzira denda reCOVID-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pazvai vashamarari veStudio 7 mose ndokwaisai rakadii basa renyu kuno tinofara chose ndinonzi mambo ndiri kuno kuWestern Cape ndoda kutaurawo ndakananganawo nehurumende yaMnangagwa please nyika ndeyedu tese vanhu haisiri nyika yako wega nefamily yako saka imbosunungurawo pevamwe vanhu maoko mavo kuti vanhu tiedze kugadzirisa zvinhu munyika tarisawo netorarama kunge mhuka mukati memasango kunge tisingadi misha yedu asi tichida zvichikonzerwa newe aiwa dzora mwoyo wako uve munhu pakati pavamwe vanhu mudhara mugabe anga ari raiti zvakanyanyisa chisaizvo nokuti aiona kuti zvinhu zvikange zvanyanya kupisa aenda achinyevenutsa zvimwe zvinhu manje woramba wakaoma mwoyo kudaro uri munhu werudzi kugadzirisa zvinhu mani
mamuka sei kustudio 7 ndikumbira kuti mundibvunzira vananzi vakazembeka zemba kuti inini ndakaapplya passport musi wa21 January 2019 passport yangu ikazoitora January 2021 apa vataura nemari kuti mapasipoti ako expire after 3 years of which mabhodha akavharwa pasipoti yangu haina kana kutomboshanda kana kudinwa ichasvopa kuexpire saka mari yangu yanoenda kabhadhara zvinozofambiswa sei
tiregei tiuye tiregei tiuye tiregei tiuye tiuye kuregista kuvhota toda kuya kuregista kuvhota tichifanira kutsvaka chekubata dumbu kusvika mukomana apinda kuzimbabwe wese ngaakurudzigwe kuregista kuvhota zvekuyambuka bhodha isisiri nyaya iyi vanga vapedza mazimbabwe muno vasina mapepa vakaregista vasina mapepa vanga vapedza hazvisi zvinhu zvekusataura chaakutaurwa mazuva ano ndechekuti muzimbabwe wese handei tinovhota vakomana nevasikana tivhotere mukomana zvichapera zvedu zvekukwera tichigara munyika dzisiri dzedu izvi kana taregista kuvhota handei tinovhota vakauya ivavo vafangwa kutoongororwa kunzi varegista here ndopane emu yangu kuregista kuvhota nekubayiwa tobayiwa sei toita sei toda kuregista kuvhota
mamuka sei kuvana vatomunoka wande ine dambudziko takarima kotoni tikaendesa mabhero tichimanzi marino yemangwana takutosvika mukrismas vana vanongodzingwa kuzvikoro hatina kana mari yataambowana iye zvino vatowana zvemari yekutitengera mafertilizer mishonga chii yatakarima tina kubhadharwa asi mari kotoni nongotobwa chienda kukotiko ukatengesera vamwe makambani asiri ekotiko anoti zvakashata watiriitire chii vedue vanhu vamwari vanhu vekotiko tinzwirevo urombo tipewo mari dzatakatengesa tipewo mari dzatakatengesa tibatsirei vanhu vamwari
makadiko tokumbirawo kuti mufarise vana vangu vose virimai nevana vake dhoreni nevana vake nevazukuru vangu vanatira nevana vavo vatambe krisimasi zvakanaka ndiri kuuya kumusha kana ndauya ndoda kuona vaine mufaro ndini mbuya vavo mberi
Oshamarari wose weStudio 7 ndinokumhoresai tanonoka Wande, Blessing Zuru, Jonga Kandimire, Michael Kariati, Maverasi Muhlanganya ndinokumhoresai ndichiti muwe nekisimusi yakanaka ndichizoendawo kwaRusape kwandinoda kumhoresa mai wangu Mbuya Makora nevazukuru wavo mai vanin'ina wangu mai Michelle tichawangana nemhuri yake mai Chiteka nemhuri yake ndozopindawo maRusape mutauni nechi moresawo sawira wangu tichaona Amosi chitorera ndichiti muwe nekisimusi negore retsva muropafadzwe nashe ndinotenda uye ndinotenda vashamarari nenhau dzose dzamunotipa munotipa nhau dzemachokwadi muri kutaura nabvanyangu papretoriapo pamorereta paki ndinokutendai ndinokutendai iye ndoda kutenda womwari nekumuchengetedza uko kwakandiita gore rino
izvi zvokurambidziwa kupiwa chikafu kwavanhu muhighfields hazvitishamisi igaro ziva kuti ZANU PF ndimakonese ndozviya zvatinotaurira vanhu kuti nyika munoti kwai nyika yakasunungugwa zivai bato rakakusunungurai kubva mumaoko avachena haina kusunungurwa nyika asi yakatorwa mumaoko mavachena kusununguka haina dai yanga yakasununguka maizoona here zviitiko zvakaita sezvizvi kuti munhu unoti iwe nhingivi yandikupei chiudye umwe munhu womhanya wouya akabata zvombo nemabaton stick achiti haufaniri kupiwa asi kuti ivo vakuru vadye makazoona kupi munyika yakasununguka nyika inonzi inokuzvitonga kuzere
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vatarisana nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 iri kukonzerwa nemhando yeomicron mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro chipiri vakaudza vagari vemuamerica kuti vasavhunduka vabiden vakati hurumende yavo yawedzera kurwisana nechirwere ichi vachiti hurumende yavo iri kutenga zvikwanisiro zvinopfuura mamiriyoni mazana mashanu kuti vanhu vazvivheneke covid-19 vari kudzimba dzavo tabata nyanzvi mune zveutano dr frank guni kuti vatiudze zvizhinji pamusoro pezvakaziviswa navabiden pamusoro pekurwisana neomicron
chirwere che COVID-19 iye zvinei muno muAmerica chiri kupararira zvakanyanyisa chichitungamirwa nechipandi cheOmicron. Omicron yakura Delta yatanga tichinetsana nayo mumazuva matatu apfuura aya. Zvakuratidza kuti chipandi cheOmicron chiri kupararira kuita kamoto kamberevere zvakanyanyisa zvekuti mumazuva matatu apfuura kupararira kwacho kwakwira zvakatunidzwa zvakanyanyisa chaizvo tingati zvikamu zvinosvika 75% in less than 48 hours. Kutaura kuti ndo chava chipandi chaakupararira kupfuura zvimwe zvipandi zvese zvecovid-19. Omicron yava iyo the dominant variant muno muAmerica, ndo yaakupararira kupfuura zvimwe zvipandi zvese.
Zvimwe zvakataurwa navaJoe Biden nezuro pamusoro pekurwisana nechirwere ichi ndezvipi?
Zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden zvokuedza kurwisana nechirwere cheCovid-19, vari kutiwo hurumende yavo ichatora matanho akati kukuti kuwedzera. Chekutanga kukurudzira kuti vanhu vakawanda vaende vanobayiwa, kunyanya yava vasina kumbobvira vabayiwa, uye zvakare kuti ava vakambobayiwa nhomba imwe chete kana mbiri vaende kunobayiwa maboosters, kuitira kuti masoja miri wavo ave ano hukwaniro hwokuti azokwanisa kurwisana nechipandi cheOmicron chiri kudai kutekeshera nyika yese. Chimwezve chakuru chikuru chaizvo chakataurwa nemutungamiri wenyika President Biden ndechekuti icho hurumende yavo ichawedzera nzvimbo dzekuti vanhu vanoda kutestwa kana kuti vanoda kuongororwa kuti vane utachiona here dziwedzerwe dziwande kupamhidzira nzvimbo idzi. Ndo chimwe chechipiri chavari kuita. Uye zvekare vachaitawo kuti vanhu vawane mukana wekuti vahode kana kuti vakumbire matesting kits kana kuti mbuva dzeongororo dzekuti kana uchida kuzvitesta uri kumba unonyorera kana kuti unoapplya online padande mutande rehurumende wokutumira testing kit kumba kwako kuitira kuti uzviteste ikoko. Aya marapid test kits anobatsira kuti uone kuti une utachiona here kana kuti hauna nenguva chimbi chimbi muchidimbu cheawa chatingati in less than 15 minutes.
Dr. Guni, kuti vanhu vazvivheneke vari kudzimba dzavo kunobatsira sei mukurwisana nechirwere ichi?
Izvi zvinobatsira zvikuru kwazvo, kunyanyanya kana muri kuda kuenda kumagungano kana kuti muri kuda kushanyirana nehama mungava makabayiwa, kunyanya kana muchinosangana nevamwe vasingazivi kuti vakabayiwa here kana kuti havana. Zvakakosha izvozvo kuti unge waziva, ukatestwa usati waenda ukaona kuti aiwa hauna utachiona, unoenda uchiziva kuti panguva idzodzo uri safe, wonozvibatawo uchizvichengetedza uku kwaunonga usangana nehama dzako. Zvimwe chetezvo zvinochida kuti munhu wese ange achiita. Asi tinodaira kuti kunyange zvazvo hurumende yavaBiden yakapa announcement iyoyi, urongwa uhu hwematesting kits huchatanga mwaka unouya kana kuti gore rinouya, mumwedzi waJanuary, mwedzi wandira wegore rinouya. Zvinoreva kuti pachoda kumbogadziriswa kuti vanogadzira makitsi acho agadzirwe, uye pazuva neurongwa zvatingati logistics dzekuti ungaendeswa sei, angaendeswa sei makitsi aya kuhurumende dzematunhu nekumatunhu akasiyana kuitira kuti vanhu vazokwanisa kunge vachidziwana.
Tanzwavo zvakare kuti vaBiden vanodavo kushandisa mauto mukurwisana nechirwere ichi. Izvi zvinofamba sei, Dr. Guni?
Hurumende yavaBiden yabvuma kuti iye zvinoizvi tava muhondo, yatova hondo nechirwere cheOmicron, zvekuti iye zvinoizvi vaBiden vakataura kuti vachatumira mauto anoziva nezveutano kana kuti vepublic health service nemasoja anoita zveutano kuti vanobatsira muhurumende dzematunhu kubatsira kuongorora pamwe chete nokubaya vanhu kuti tive nevanhu vakawanda vanobayiwa munguva imwe chete, uye vanoda kunge vachiongororwa vane mukana wokuti vaongororwe kuti vane utachiona here kana kuti havana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni, vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.